Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 14 Kugumbi April 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvino izviri muchirongwa chanhasi. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete, inopinda muzuva rekupedzisira nhasi chishanu mudare rapamusoro muPretoria. Nepfenyuro yeAl Jazeera icharatidza nhasi chishanu firimu rayo rechina uye riri rokupedzisira pamusoro pekubiwa kwegoridhe kubva muZimbabwe. ZANU-PF inoti ichadzokorora sarudzo dzemaprimaries mune dzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvikuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa musi wa1/10 here kana kuti kwete, inopinda muzuva rekupedzisira nhasi chishanu mudare repamusoro muPretoria. Magweta ehurumende achiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapiwa nguva yakakwana yekugadzirira kuti zvidzokere kumusha kana kutsvaga mamwe magwaro. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zviri kuitwa neSouth Africa izvi zvicharwadzavo South Africa sekurwadzwa kuchaitwa Zimbabwe, vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvakabata mabasa makuru munyika iyi uye ari kubetsera South Africa kuti iitevo mari.
Vari kondributa chaizvo kuufumi hwenyika dzose South Africa nokuZimbabwe, nokuti kwavari kuSouth Africa ikoko vanenge vachiita mabasa mamwe acho asingakwanisi kuitwa namaSouth African. Vanoita mabasa iwayo angava anokwaniswa kuitwa namaSouth African kana asingakwanisi kuitwa namaSouth African, vanobhadhara zvekare mitero inenge ichishandisiwa nehurumende yemuSouth Africa, zvese nokunge vachiroja vachitenga mumashopu okuSouth Africa imomo, zvichisumudza ufumi hweSouth Africa. Zvokuti kuzopera kwamapemits aya vachizonzi vadzokere kuZimbabwe, zvinhu zvichange zvichiafekta zvichivhiringa ufumi hweSouth Africa, zvigovhiringazve ufumi hweZimbabwe, nokuti Zimbabwe yairarama nemari dzaitumidzirwa navanhu vanenge vaisevedza kuSouth Africa. Tinoziva isu kuSouth Africa ndo kwakanyanyo kuwanda maZimbabwean vari kunze vachitumidzira mari kuZimbabwe. Yatinogara tichinzwa misi nenguva nereserve bank kuti mari dzokunze dziri kupinda muZimbabwe dzichisapota ufumi hweZimbabwe dzinenge dzasvika kudarika kumabhiriyoni uku. Saka mari idzodzo dzinenge dzadzakira chaizvo kana vari kuSouth Africa vana mapemits iwayo vanzi vachidzokera. Hameno kuti South Africa ine zvirongwa zvipasi nokunzwa kwatiri kuita nevari kuSouth Africa ikoko, ndiko kuti dzimwe dzimba dzokugara chaiko dzanga dzichirodza vokuZimbabwe dzichasara dzisina vanhu.
Chakambokonzera kuti South Africa inetsane nezvizvarwa zveZimbabwe maererano nemagwaro okugara nokushanda muSouth Africa chii?
Chikurukuru chakanyanya kunetsa zvido zvavanhu vomuSouth Africa, nokuti tinoziva isu kuti hurumende dzinenge dziripo kushandira vanhu. Saka vanhu vomuSouth Africa ndo saka paitaihwa kuti kwaita xenophobia, vaakurova vokunze maforena avo vachidini. Saka hurumende yakaona kuti kuti ifadze vanhu vayo vanozoivhotera, tozova kuti veANC ndo vari kutonga, vakati ngatichiita zvido zvavanhu. Saka mukuita zvido zvavanhu vari kuda kuzama kubhalansa kuenzanisa kuti kuna mao maZimbabwe inovaona vasina mapemits iwayo vari kuveta ma exemption akapiwa ndo ari kuzopera. Saka vari kuda kuzama kuzibalanza kuti vafadze vanhu, asi nochokuku vachiona kuti ufumi hwenyika uhu huchadzakira. Kuti vatadze kufadza vanhu, vangava kupota vachidzingana nokuenda mu totozova kuna na Operation Dudula yokufamba vachifamba vachidzinga vanhu vachitsvaga mapepa avanhu, vakati ngatichiti chirongwa ichichipera.
Matara nenyaya yekuti nyangwe iyo South Africa pachayo inowana mari mumabasa akasiyana siyana anoitwa nezvizvarwa zveZimbabwe, munoona sekuti iyo hurumende yeSouth Africa ine basa nazvo here, kana kuti inoda kungofadza vanhu vezvematongero enyika?
Inogona kunge ine basa nazvo chaizvo, asi kuti vanenge vachifirawo mabasa avo kuti paya pavanozoenda kusarudzo vanogona kusavhoterwa izvozvo. Zvekare tinoziva isu kuti vanhu vari muhurumende vacho vanhu vamwe vanenge vane mari dzavo, zvokuti kuti ufumi hweSouth Africa hwavhiringwa zvinenge zvichitozovhiringa vamwe vanhu kwetero vari muhurumende. Saka nyange vakava nei nazvo, nyange vakava nokushungurudzwa nazvo zvokuti ufumi hweSouth Africa huchazodzaswa pasi, asi ivo chaivo vari kutonga vari muhurumende havana pavanozombonzwa pokuti apa paderera pamari dzavanenge vakaita ivo. Vachazonzwa kuti zvinhu zvaakurema ndovo muSouth Africa.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi. Nepfenyuro yeAl Jazeera inoti nhasi chishanu icharadza firimu rayo rechina uye riri rokupedzisira pamusoro pekubiwa kwegoridhe kubva muZimbabwe. Izvi zviri kuitika panguva iyo umwe wevanhu vari kubudiswa mufirimu iri vachironga mabudisirwo zvisiri pamutemo kwegoridhe muZimbabwe vaUbert Angel vatsvaga gweta valavhumo madhuku kuti vavamiririre. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamadhuku akatanga nekuvabvunza pamusoro pekumirira kwavo vaUbert Angel.
Basa rougweta ibasa rinoti umirire munhu anenge achida kubatsirwa nenyaya yekuti zvinhu zvaaita izvi zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo. Gweta harisiro rinopara mhosva kana kuti rinoti aiwa ngandisarudze zvakati kune vanhu ndotinomirira vanhu vakati, handimiriri vanhu vakati.
Munoreveya pamuzvinafundo madhuku munganyatsojekesa.
Munhu anomirirwa negweta kana aine zvinhu zvinoda kuti pashande gweta, ndo mashandiro atinoita. Saka nyaya yekuti ndinzi ndaakumirira vaUbert Angel vanenge vakandisarudza kuti ndivamirire kana paine zvinoda kumirirwa haisi nyaya inganzi inotaridza kuti vamadhuku vanofanira kusamirira kana vanofanira kumirira, nekuti vaUbert Angel vane kodzero yekuti vamirirwe negweta pavanenge vachida. Ndozvatakaisa mubumbiro remutemo, munhu anoti kana achida gweta anotsvaga loya raanoda kana iye achikwanisa kuzowirana neloya iroro achibhadharana vachidi. Ndo mashandira andamagweta, ndo zvinoita kana vana chiremba.
Munoreveya apa kana muchienzanisa vagweta navana chiremba?
Chiremba achirapa munhu haatarisi kuti munhu uyu aita chii, kana even munhu apfurwa nepfuti ari kutoamiswe kuti ari kuuraya munhu kana ari kuba kana aita zvinhu zvakashata anongomirirwa negweta.
Asika muzvinafundo madhuku, mhosva dziri kupomerwa vaUbert Angel dzakakomba dzeuori dziri kunziwo nevakawanda dziri kuita kuti veruzhinji muZimbabwe vanonge svosve nemuromo.
Nemutemo wedu wekuti munhu haanzi ane mhosva kusvika azobatwa nemhosva. Saka izvozvi patiri hapana munhu angati anzi vaUbert Angel vane mhosva. Hapana mhosva yatiri kuziva yavanzi vakapara, inyaya dzekutaurwa. Munhu anozozwa mhosva kana aenda kudare otongwa nedare onzi nedare anzi ane mhosva. Vanhu ngavazviseparete izvozvi. Asi ndoda kuwedzera nyaya yekuti nyaya yengoti pese pese ini nevamadhuku vanzi vamirira uye ndinongoona ichitaurwa ichingotaurwa, hanyanyi kutaurwa nemagweta amwe muZimbabwe munomu. Ndakatanga kumira nyaya yakambotaudza stereki muZimbabwe munomu ndachimirira Dr. Ignatius Chombo pakatanga hurumende yavamunangagwa. Kanzwa aiwa havasiyei vachombo vakadii vakadii, zvaita sokunge ini ndimutopikisana nehurumende yanga iripo. ndikabva ipapo tikaita ndikamirira Dr. Tokozani Kupe ikataurwa zvanzi aiwa hafani kumirira wakati hapani kumirira wakati ndine vanhu vandinomirira vakawandisa vanongonzi nevanhu kana vafarisa haufani kumirira nhingi haufani kumirira nhingi ndofunga kuti yasvika nguva izvozvo yekuti vanhu vazive kuti munhu wega wega ane kodzero yekumirirwa negweta
avo vange vari gweta lalavhumoo madhuku vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu westudio 7 zvichakadaro mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari mune zvicherwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanoti mapurisa eInterpol pamwe chete neUnited Nations vanofanirwa kupindira munyaya iyi sezvo zvisingabvumidzwi kuti imwe nyika izvivake ichishandisa upfumi hwabiwa kubva kune imwe nyika
tinenge chitarisira kuti vese vari vakataurwa muzvinhu izvozvo vazvibvunze vega kuti ndichiri kukodzera here kuti ndirambe ndichiita basa randiri kuita ndichishandira nyika yezimbabwe mainstitution akaita sana Zimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupiwa mari yakawanda kuti varwisane neuori vanofanira kuti vaite basa ravo iko zvino izvi vaseterwa penalty neAl Jazeera saka vari kufanira kuti vagovese bhora iroro tinenge tichida kuona vanhu vachisungwa vachienda kuchikurubhi izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vatye uori nyika yechina yatinoti ishamwari yedu inyika iri kusimuka zvakanyanya panyaya dzeupfumi nekuti havakwanisi kugamuchira mbavha munyika mavo ukaonekwa watakura kana angava ari madrugs kupinda muchina kazhinji kacho unotongerwa rufu ende unourayiwa ipapo ipapo ukaonekwa uri official yehurumende iri kuita uori vanokupa mutongo werufu wobva vatonourawa ipapo izvi zvinoita kuti dzichazova mbavha dzifunge kaviri katatu vasati vaita zvinhu izvozvo zvino muzimbabwe kubira nyika nekushanda nemakoronyera ekunze kubira nyika yako chinhu chekuti vanhu vanoita majokes nezvacho vanhu vanotoseka vongoti haa kushayiwawo shamwari yangu kana hama yangu imwe chete paAl Jazeera documentary ndakuchinja shamwari ndo hurukuro dzemuzimbabwe ndosaka nyika yedu ari mahumbwe ndosaka half of the population yatiza urombo ichienda kune dzimwe nyika tinofanira kuva serious nekurwisana necorruption
saka chii chamungavai muchitarisira vamaguhu
todo kare rubatsiro rweInterpol vanhu vanga vari kubira nyika yedu vachitora upfumi vachienda kune dzimwe nyika vanofanira kudzoswa muno vachitongwa United Nations zvekare inofanira kuti ipindire nekuti hakuna nyika inofanira kuti izvivake kuburikidza nekubira imwe nyika saka Dubai hazviite kuti irambe ichizvivaka nekuba madiamonds nekuba gold reZimbabwe 15 billion yakataurwa nawa Mugabe iya zhinji yacho yakanyurira kuDubai saka panodiwa ipa apo kuti dai hurumende yairevesa kuti vari kurwisana neuori vaienda kunoripota kuUN kuti tiri kuda kuti mari dzedu dzakabiwa dzidzokere kuZimbabwe vese vana China vaye vaiongororwa matransactions akaitika ikoko vachitora upfumi hweZimbabwe uchidzokera munyika izvozvo ndo zvinoita kuti Zimbabwe ikwanise kuvaka upfumi hwayo uye kuti vanhu vatye kuita uori
vamaguru kuti zvinhu zvisvike pakadai imhosva yani uye zvoitwa sei nekuti hazvingarambi zvichienderera mberi zvakadai
bato riri kutonga reZANUPF ndo ruling party yeZimbabwe ndo rinotipa vatungamiri maministers mapresident vice president inobva kuZANUPF saka vanofanirawo zvekare kuti vagare pasi sepati vozvinzvera yatinoti self-searching kuti zvinhu zvaitika izvi zvinorevei pamusoro pepati yedu zvinorevei pamusoro pehondo yechimurenga yakarwiwa nevana veZimbabwe vachiti tizvisunungure kubva kuvadzvaniriri maBritish kuti tizvitonge nyika yedu tiri kuitonga sei ndizvo here zvatakataurirana tiri kuhondo kuti ndo zvatichaita kana Zimbabwe yasununguka saka hatikwanisi kupinda mameetings iwavo asi tinotarisira kuti ZANUPF inofanira kutipawo answer kuti as a party vachavhika here nechigunwe kuti zvinhu zvazvisi kuitika kana zviri kuitika ndeapi matanho avachatora kuti nyaya idzi dzipere Zimbabwe irege kuramba iri chiseko chenyika pasi rese kuti inyika ine zvese asi ine varombo vanosemesa vekupedzisera muAfrica. Saka mubvunzo watiri kupa ku leadership ye ZANU PF, Politburo ne Central Committee kuti vari kuti chii nenhau iyi ende vachaita sei. Mubvunzo wakabvunzwa nava Passion Java vachibvunza isu vari kubirwa vacho kuti muchaita sei. Taakubvunzawo vari kutungamira kuti muchaitawo sei.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari mune zvechirewa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Murongi wemisangano muZANU PF Dr. Mike Bima vakazivisa kuti bato ravo richaita zvekare sarudzo dzekutsvaga vacharimiririra musarudzo dzeparamende mumatunhu mashanu umo musina kufambiswa sarudzo zvakanaka. Mutori wedu wenhau Godwin Mangulya anotipa nyaya inotevera.
Tine nzvimbo dzinokwana shanu maconstituencies mashanu kuchadzokororwa sarudzo idzi. Sarudzo idzi dzichaitwa musi wemugovera 15 April nemusi wesvondo 16 April.
Nzvimbo idzi dzinoti Mbare, Churu, Insiza South, Zvimba West neGokwe neMbudziya. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakatozivisa kuti sarudzo dzichaitwa svondo rekupera kwachikunguru kana muna Nyamabvuvhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe ranyorera tsamba kuPostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti POTRAS richida tsananguro yekuti sei vamwe vanhu nehurumende vachikwanisa kuwana manhamba efoni dzevanhu. Izvi zvinotovera vanhu vachitambira mameseji kubva kune anofungidzirwa kuti ari kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Zim Investment and Development Agency inoti chicherwa chelithium chichapfuura goridhe pakuunza mari yekunze munyika, vachiti zviri kuratidza kuti nyika zhinji nevamwe vazhinji vari kuda zvikuru chicherwa chelithium. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Asira sipa Studio 7. Inini ndinotondi chamisa ndinyaya kuti vanhu veZANU PF ava vakapuwa mari nemaAmericans. Una varume vakuru vachitokwira dzokukanganisika musoro gore riyamunangagwa akapururudzira mari yechema yaivapuwa vanhu Zimbabweni kuti kwanzi kwaitika cyclone idai chitora imari iyi mubatsirikane murume kuvhiringi kamusoro chaiko chaiko. Izvezvi Zulu unovapuwa mari yekuti mutsai munhu akiti Zimbabwe ruinzi vanofarira chaiko chaiko kuti aiwa matigonera shwaa magona mazodai. Pedzezvo kana vanachamisa vakazenge voitawo zvavanoita vachipushavo maagendas avo ekuti nyika inaki wakunzi vanachamisa vari kutumwa nemaamericans ema ko muniiko kuzvitaura kwavanenge vachikupa izvinhu izvi kuti mi maamericans imi zvinhu zvenyu hatizvidi mungozi muchamwadza nachamisa munii kuzvitaura izvozvo zvevanhemimi unatsoati pfungwa dzavarume ava hadzinyatsotiri mushe chaiko.
Mamuka sei vanhu vese vari kumamisha uku, chikumbiro changu ndechekuti regai kuzobraibwa nekungopiwa raisi netumbeu temuriwo kuti muzongovhotere ZANU PF. Kana tiri kuda kuti muvhotere washanduko isu vechidiki tiwane upenyu hunenge huri nani kama izvi, kwete kungovharwa nekupiwa raisi neshuga chingozoramba muchidzosera vanhu vanobavamba zvikanga. Kudo shanduko munyika yedu yeZimbabwe vechidiki vawanewo mabasa vazowanawo cheuviri chinoratidza kudzidza kwavakaita pane ramangwana ravo, kwete kungodzidza zvoperera mukungofundwa chete musina chamunozowanawo mukati meupenyu. Tatenda.
Pakadiko pa Studio 7 vachapumenenyu tavahwa nhasi tavahwa Manje vanogona kuimirira here nyika vasingakwanisi kutaura?
Pakaipa vatungamiri venyika yedu idzi gadzi vada kuona. Zvino vakuvedu ava vanonamata here kuvaed vapresidendi yemazoni dambudzo muNangagwa? Kuzi tovaona vari kungokampeina kumachechi ikoko zvataurwa nemapasta izvo tichitovaonawo vachienda kumachechi vachitadza kuti blessing hala ave igoko. Komana musadera komana namued itai mushe endai munoti munhu ave igwemi. Ko chiko chanetsa pana blessing ngachingotovigwa zvanhuwe
kwazivai pa studio 7 tinotenda nebasa ramunobata asi tinokumbira kuti mutibvunzire wezeki kuti zvino zvatava kusvika kumaelections masita asiri kuapiya pavoters roll anozapiya kana zvaita sei uye akamboenda kupi sei asingaonekwi since last year pakaitwa mobile voter registration last year April 2022 achazobuda kana zvaita sei haisi rigging here iyoyo yatotanga.
Ona mukomanda nonuka wandei nana mukoma Jonga kandimire tiri vateereri vestudio 7 chaiwo mandiri kwacho hatitovaanzira tinovaseven adi kusina magetsi tinotambudzika zvisikaiti zvaaaifai tinotambudzika zvisikaiti tinoona sekustudio 7 tinoteerera isu vatsigiri venyu chaiwo chaiwo kuti kufungidziraba chaiwo chaivo vatsigiri vestudio 7 tinotaiteerera kuzimbabwe uko tirambidziwa kuti hamufani kuteerera studio 7 zvokuti ukatosvikiwa diredhi yako chirapa studio 7 unotopwanyirwa asaingoteerera zvakadaro nanhasi tiri kuteerera chete pamberi nestudio 7 nenhau dzechokwadi nenhau dzemhando rokwadi dzine utesu kude zvenizvosiamitidedzera vanatakuta mubhadi avaita nanebasa resapa nyika ichiondongeka hatisi kusvira izvozvo maita yaisiiera kuti yamuzanzipawo atenda
duweini chandinondirwadza murume wanozvobhasikara kana kunamata chaiko tinomunamatira siku nesikati dai mwari achipindiro weduwei mukati merume uyu pane mbavha idzi dziri kuregerwa dzichiba asi hadzina kana chimwe chete chavanombosungwa kubva kuvana vamunangagwa mai munangagwa pane haya ndege vachienda kunotengesa goridhi asi uyu akangoda kurwira kodzero dzevanhu chobhusikana wofirawo here mujeri wedu wedai mwari vamunzi wavo ndanamata hangu mwari ndaamunzi womurume uyu aburitswe nanhu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano neutongo hwejekerere. Musangano weSummit for Democracy wakaitwa mwedzi wapera wakurume muWashington DC nepadande mutande ukaunganidza vatungamiri nevamiriri venyika dzinopfuura zana pamwe nevakuru vemasangano mazhinji akazvimirira oga. Mumashoko avo ekupeta musangano uyu, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati nyika dzasvika pamaradzano yemugwagwa yekutora maererano neutongo hwejekerere kuti tine chido here chokuzvipira utongi hwejekerere uye tinoda here kuita zvose zvinofanirwa kuitwa kuti utongi hwejekerere huunze mapudzi kuvanhu. VaBlinken vakati kubva zvaitwa musangano weSummit for Democracy wekutanga gore rakapera, sangano iri rinobvumirana kuti rakazvipira nekuti sangano iri rakakwanisa kubudirira mukuzvipira kwaro kuzvinhu zvakatenderanwa zvinoita mazana manomwe kana kuti 700 zvinobetsera mukuchengetedza nokusimbaradza mapazi eutongi hwejekerere. Semufananidzo, vaBlinken vakati sangano iri rakabudirira muzvizhinji kubva kumitemo mitsva yokurwisa uhuri yakadzikwa nenyika dzeUcada Dominican Republic neAustralia kusvika kunhanho dzekutsigira vatori venhau vakazvimirira voga dzakatorwa neFrance, Slovakia, New Zealand neAmerica. VaBlinken vakadomavo zvimwe zvakabudirira zvakaitwa negungano iri zvinosanganisa kupiswa neZambia kwemitemo yaigona kushandiswa mukunyaradza vanoshora hurumende nenhano dzakatorwa negungano iri dzekukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vakasiyana-siyana. VaBlinken vakati gungano iri richaramba richibetserana uye richishanda pamwe chete kuti zvinangwa zvegungano iri zvibudirire, vachiti gungano iri rakashanda pamwe chete zvakadzama mukuunganidza hurumende zhinji nemasangano nevanhu vakasiyana-siyana. VaBlinken vanoti kunyange hazvo vasina mhinduro dzezvose zvinonetsa, vanoziva kuti kana vakashanda vakabatana nedzimwe nyika dzine utongo hwejekerere, vanosimbisana vachishingisana uye vachiteerera zvinonetsa vanhu vavo, izvo zvinozoita kuti vagadzirise zvichemo zvevanhu vavo. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano neutongo hwejekerere. Handisi kuda kuenda kumba ini kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Banner Boy. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kutongwa kwenyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvomanikidzwa kubuda muSouth Africa muzuva 1 chikumi here kana kuti kwete, inopinda muzuva rekupedzisira nhasi chishanu mudare repamusoro muPretoria. Nepfenyuro yeAl Jazeera icharatidza nhasi chishanu firimu rayo rechina uye riri rokupedzisira pamusoro pekubiwa kwegoridhe kubva muZimbabwe. ZANU-PF inoti ichadzokorora sarudzo dzemaprimaries mune mamwe matunhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington.